vana vatamba vachinjitsika. Murikitira ndewe muru andira zino kandaira.
Taka kakira ngoma mbofu nasi vana vatamba vachinjitsika.
By very shock or a marine, not in good Sabana, my Mazua, I went to Panita. Sinomara, Sika, papi,
akabata mwana noaiwe Zina samati mporafita wati Dono zosera zandaka bata kufaiwe hausare Nakuti ndiwe mushonga wachu Ujano sara kondo zoka ndachena Kufakumanga kwandaka piwa wana mufakusa